Mutukuzi Asha na Asimasikati uye vaishanda navo munyaya dzemimhanzi vaudza Studio 7 kuti varatsikirwa zvikuru nemumwe wavo uyo vaitora semurayiridzi nemubereki. Mutungamiri weorchestra mberi kwazvo Alec Macheso uyo akashanda naMutukudzi anoti arwadziwa zvikuru nekuti ange aine zvirongwa zvaange akaronga kuita naMutukudzi.
Ndara wangu takatarisira zvatine mapurojekiti atatoti tichitoita mugore rino uri asi zvakutotaridza kuti zvatotadzika kuti zvandibata zvakanyanyisa nenyika yachona vese vateereri vedu vari kumuno nekunze ndatoteverwa asi ndove zvatongobva mukuitika izvozvo. Ndaranga atotisiya.
Mumwe muimbi ane mukurumbira uyo akashanda zvakanyanya naTuku muZimbabwe, Africa neEurope, Albert Nyati audza Studio 7 kuti arwadziwa zvakanyanya nekushaya kwavaMutukudzi. Ati pavaishanda vese vaigara vachichema-chema nechirwere cheshuga uye zvinonetsa kutambira zvaitika asi hapana zvavangaite nekuti ndozvarongwa naMwari.
Zvinorema kuzvitambira izvi. Hamene kuti munhu oti chii hazvitaurike. Kungozvi akitektawo kuti ndozvaitika kuda kwaMwari. Hapana zvatingaita sevanhu venyama.
Munyori wenhau dzemimhanzi nemitambo Problem Masau ati Tuku munhu aishanda nevanhu vese zvakanaka uye munhu aida kusimudzira vechidiki. Ati pane vaimbi vazhinji muZimbabwe vakabatsirwa naTuku kusanganisira Penga Udzoke, Toki Vibes, Chapreza na Gary Tide.
Akashanda nevakawanda, vamwe vacho vakaita sana even ana Toki Vibes akashanda navo. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange iye aive ari munhu ane mukurumbira kunze kwenyika uko aiye aida kusimudzira vechidiki vakawanda. Uyewo patakashanda naTuku aiva ari munhu aive tingati aiva ine dinho reruzivo rwechinyakare. Uyewo mutauro wake vaive uri mutauro unokurudzira uye unochengetedza unhu hwedu semaZimbabwe.
Mumwe anofarira dzimbo dzaMutukudzi Farai Maveza audza Studio 7 kuti kunyange Tuku aenda anofara kuti asiya nhaka sezvo mimhanzi yake iye nedzidziso dzakadzama.
Kuti vaMutukudzi vanga vari gamba pachirungu athink tingatoya anavechi inspiration vanga vasingangovaraidzi but vaitawo zvinhu zvokuti upenyu hwavo ukateerera zvavanoita unobvafila uinspired kuti uitewo zvimwe zvinhu zvavanongoita tamo. Samusic yavo yanga yakakosha chaizvo mukurarama kwevanhu asi notenda nokuti yakarekodwa saka tichiramba tiinavo mumimhanzi yavo.
Tuku akatanga kuimba makore ekuma70s akabura mimhanzi yakawanda inobata magariro evanhu zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana. Izvo zvakaita kuti ave mumwe muimbi akaita mukurumbira muZimbabwe, Africa nepasi rose. Dzimbo dzake dzakaitawo kuti vakawanda kusanganisira vana vake vapinde mumabasa emumhanzi. Pataenda pamhepo pange pasati pave neurongwa hwekuti acharadzikwa rini uye vanhu vabva pachipatara vakananga kumba kwake kuNorton. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.